Vashitaura ni masoja ya panandere ndege sesere za Kama International Airport vave kudaku simuka kwenda ku Mozambique na simangwanani mutunga miri webo chwana vamo kwezi Masisi vati vari kutumira mauto aya sasaji garuba zinuona nezweli nyara rwede sadik organ on politics defense and security cooperation nechinangwa che kudakuunza kugazikana mudunu iri.
As chair of the organ, I respect in the northern province of Cabo Delgado. Such a
garaway the organ on politics, defense, and the security cooperation. The Kukutumirai Kukabo Delgado, Mozambique, Uko Kunevano Purikiza
Vamasisi vanotiwo zvikwanisiro zvose zvinodiwa kuti zvikwata zvemasoja zvichange zvichishandira kuMozambique pasi peSADC standby force zvichabva kunhengo dzinoomba gungano iri. Mauto eBotswana aya ari kutarisirwa kunoshanda nemamwe churu chimwe chete kuRwanda ayo akapinda muMozambique masvondo maviri apfuura. Rwanda isi muSADC asi inoti ndisawira mukuru weMozambique. Zimbabwe iyo isiri kunyatsobuda pachena neurongwa hwayo inonzi nebepanhau renewsworks yakatotumira mauto mashoma neunyanzvi hwepamusorosoro muna kurume. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe Vanyasha Mugwagwa vaishanda kupaoma vakatourayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika mai Opa Muchinguri Kashiri vati vange vakabatikana sezvo vari mumusangano ndokukumbira kuti vatumirwe mibvunzo yavasina kukwanisa kupindura kusvika taenda pamhepo.
Ndiri mumusangano wetask force yeSADC saka tumira mibvunzo yako kuti ndigoipindura.
Nyanzvi munyaya dzekudzivirirwa kwenyika uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvehondo paUniversity of Botswana vaDumezweni Ncube vaudza Studio 7 kuti nyika dzatumira mauto adzo kuMozambique kuitira kuti hondo iyi isarambe ichipararira mudunhu.
Ivo vanhu vacho vana Elshabab nemama extreme Muslim groups vakaregererwa. Zvinotishatira kunoko. Handiti mukuona kuti kuNigeria vakaregererwa and vakukidnapa vana vevanhu.
Zvichakadaro mutungamiri weMozambique vaPhilipe Nyuse vakazivisa nezuro kuti vanopfurikidza mwe nomudunhu reCabo Delgado vava kudududza. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kuwanda kwamauto ari kuenda kunobatsira kuMozambique kungangoita kuti vanopfurikidza mwero ava vatange kurwisa dzimwe nyika dziri mudunhu reSADC. Vanhu zviuru zvitatu vanonzi vafa muhondo iyi uye vamwe zviuru mazana masere kana kuti 800,000 kusanganisira vana vadiki vanonzi vamanikidzwa kuenda muupoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini, shingirai madondo.